United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anasi uri musi wechitatu 9 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanuno Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vana mukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa huori. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303, zvichitevera kuziviswa kwevamwe vanhu vapfumbamwe vakashaya muHarare mumazuva esvondo rapfuura. Nezuro vanhu makumi manomwe nevatatu 73 vakabatwa nechirwere ichi, uye vose vakabatwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana 140. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevatatu 83 vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi zvine mazana mapfumbamwe ane gumi nevaviri 10,912. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine makumi matanhatu nevaviri 9,062. Vamwe vana mukoti vepachipatara cheStarley Mugabe Central Hospital vanoti havana kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kuhurumende nekuda kwavo, asi kuti vari kumanikidzwa uye kutsvishidzirwa kuti vaite izvi. Vana mukoti ava vanoti hurumende yakashandisa nzira yokuvatsvishidzira pamwe nekuvanyima mihoro yavo yemuna mbudzi pamwe nemari yebonus. Mumwe mumiriri webashandi vechipatara ichi uye vari nhengo yesangano reZimbabwe Nurses Association vaSamson Gurupira vanoti vana mukoti vari kutumirwa matsamba ekuvatsvishidzira kuti vanodzingwa mabasa kana vakasashanda mazuva mashanu pasvondo, izvo zviri kuita kuti vakawanda vatye. Studio 7 yakundikana kubata vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Muruvira kuti tinzwe divi rebasi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGurupira.
Chakaitika zvekuti vana mukoti vazhinji vakanga vasina kufara nedanho rakatorwa negavhumendi kuti vaende kubasa for 5 days. Saka ana mukoti neassociation Zimbabwe Nurses Association takagara navo pasi takabvumirana kuti isu ngatiratidzei tiregere kuenda tiite anonzi maflexible duties akanga akabvumirana negavhumendi nezina paive paina minista vekuzobva vanonzi vaobatiya mwoyo. Saka nekudaro gavhumendi yakabva yatora danho rekupanisha manesi aya nekuvabvisa mapeiro. Saka nekuda kwekuti manesi mazhinji vakadzi uyezve vamwe vakadzi vazhinji vacho vanogara nevana vakachengeta vana vega uyezve Novemba wese akapfuura vasina kuwana mari. Saka vakange vari desperate vasina kana chekubata kana totangira papi. Saka vakabva vangomanikidzwa kuti vanyore matsamba uyezve matsamba aya vakanyora vachazvo kumanikizwa nanhasi vanhu vari kutumirwa mameseji vachifonerwa kuzinyora tsamba iyoyo yokumbira rugiriro iendese kumusoro kuti udzokerwa papapero vakasanyora basa riri kubva rapera saka vanhu vari kuchizirwa zvozviri kuitika
saka vangani vanyora kuhurumende izvi vachikumbira rugiriro
sofa ndingati basa remugabe about 520 vanyora matsamba bati pekutanga pakatanga kunyora vanhu matsamba aya vakatanga vachinzi vari kunyora nekuda kwavo but isu zvatinoti panangosvika tazongopedza takutokufonerwa takunzi munhu wese ngaanyore tsamba asina kunyora haasi kuwana salari saka ndozvaita kuti vanhu vese vazopedzisira vanyora matsamba asi vanhu vari kungonyunyuta vari kunyora vachinyunyuta havasi kuda kunyora asi vari kunyora nekuda kwekuti havana chokubata uyezve upenyu hwakaoma muzimbabwe ndozvaitaasatisa kuti vazopedzisira vanyora matsamba hakusiri kukuda kwavo asi kumanikizwa uyezve nesituation yemuzimbabwe ndoita kuti vanyore matsamba yaya nekuti kana chokubata hapana izvo upenyu hwakaoma
matsamba aya ari kunyorerwa achienda kunaani vagurupi
matsamba aya ari kunyorwa achienda kuna permanent secretary asi pekutanga tsamba inonyorwa ichiendeswa kuna chiresecti officer but pakuzokumbira ruregerero unokwa chikumbira ruregerero uchiti ndakatadza kuteerera oda yakapiwa napermanent secretary yekuteedzera murawo wokuuya kubasa mazuva ese nekusiyana nemaflexible duties saka tsamba iri achienda kuna ceo but ceo achazotora matsamba achiendesa kuna permanent secretary asi oda tiri kunzwa kuti inenge ine mukuru weministry
pane vati vapindurwa here pane vakanyora matsamba
pindurwa chingori chitororo chengoti unyore tsamba kuti uzosirwe papapero hapana akapindurwa ingori oda yechisimba yekuti munhu ngaanyore tsamba whether you like it or not masondo apeta zina yakanga yahwina court case haikoti yanga yakaoda yekuti manesi aite maflexible duties uyezve mareasons aanga vapa mutsamba yavo neapplication yavanga vapa vachisungisa ministry of health akaonekwa nedare rehaicourt kuti aikodzera kuti vavaite maflexible duties uyezve vanga vaziswa basara ravazosoro basarare asi maonero angu ndikuona kuti hurumende haisida kuda kuratidza kuda kuteerera kotoda asi iyo inatora advantage yekuti manesi anyora tsamba zeapology iyo chete chavatiri kuda kungoteerera kotoda
saka kubva vakanyora mwedzi wapera pane vati vatambira here mihoro yavo yanga yambomiswa
hapana atatambira vanhu vese vakangotarisira kuti zvichida nekuda kwokunyora matsamba ekumbira regerero pamwe pachasvika payday remuna December pamwe vachabva vapiwa mari dzavo dzemuna November nebhonasi nepeyi muna November because vazhinji vakanga vakangorovha ma2 days chete ndobva vazoona kuti masanga akuendeswa ngakubvisa papero pavakaona kuti papero havana kutambira vanhu vese vakabva vapanika ndobva vadzokera kubasa uyezve nekuchizirwa kuti basa rinogona kupera
avo vange vari sachigaro vesangano revashandi repasali mugabe central hospital vasamson gurupira vari parunhare muharare najonga kandemiri westudio 7 nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva rekurwisana neuori kana kuti International Anti-Corruption Day musi wa31 Gumiguru 23 sangano reUnited Nations rakatara kuti zuva rekuzivisana nekutaura pamusoro pezvouori richave musi wa9 zvita gore rega rega Zimbabwe imwe yenyika dzichange dzichicherechedza zuva iri Commission yeZimbabwe inorwisa zveuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission inoti iri kucherechedza zuva ranhasi ichifara nebasa rairi kuita umwe wemakomishina esangano iri amai Jese Majome vanokurudzira vatori venhau kuti vasangotaura pamusoro pevasungirwa uori asi kuti vaenderere mberi nenyaya yacho kuudza vanhu zvinenge zvabuda mumatare edzimhosva
zuva iri zvinoreva kuti izuva rakatarwa nesangano renyika dzepasi rose United Nations rekuti tibatsirane kuti tikutsirane kubvisa dambudziko denda rehuori pasi pose kuti titore matanho kuti senyika nyika rinoti nyika ndiwo nhengo dzesangano repasi dzitore matanho ekupedza huori pasi pose zvinobetsera kucherechedza kuzveyeuka kuti uori hwakaipa uyezve zvinobetsera kuti nyika dzakasiyana siyana dzitsidze kuita zvadzingaite kuti dzitore matanho aya kwete kuti zvingotaurwa chete saka gore negore renge rine dingindira raro rinenge richishandiswa kupemberera kana kucherechedza zuva iri sere gore rino rinonzi iro igore rekuitereseza nekuzvitsidzira kupedza kweihuri marara nenyaya yekungati kurumanzere kana kumhanara kumhanara huri nekurumanzere vanotereseka nevanhu sezvakaita seZimbabwe Anti-Corruption Commission nemapusa nekwakarara kuti vanhu ngavadi ngavanyeurire vafumure kana kufumura tikati kuya kufumura huri kuti pachirungu pari kushandiswa izwi rekuridza pito tingatakuti ndo kuridza pito kuti huri kuti hoi pane huri pano nekunyeurira vanozoshandisa mutemo kuti upere
komishini yenyu ichacherechedza zuva iri sei
komisheni yedu yemuzimbabwe iri kucherechedza zuva iri nekugamuchirawo diki ndira iro riri rezvekupedzesa kwehuri rekunyeurira remanonzi mawhistleblowers varidzi vepito vachiridzira huri kuti huri ngahupere asi izvo isusu tine diki ndira redu ratinharo zvakare remuzimbabwe hatiri kucherechedza rekuti kana huri hunobereka humwe huri saka tiri kushandisa madingi ndira esai ari mairi tichikumikidza vashandi vane zvinzvimbo muhurumende mumabhizinesi paimasangano nese machechi zvese nezvi zvavava zvakazvimirira kake zvadzo kuti reduwe ngatitsidzei ngatizvidzei pito yekunyeurira vaferefeti kuti panopati aita huri pito isinogona kuiridza ichidaidzira chaizvo asi tinogona kuiridza zvinyoronyoro zvekuzovedzera munzeve chaizvo kana tisingadi kutitsikani uyezve nedinginiza rechipiri iro rekuti rakabva rinodyidzana nekutanga nekuti riri kutaura kuti huri unoramba uchingobereka humwe huri saka tikasaridza pito idzodzidzi zvinoramba zvichingotibika zvichitidya saka tiri kuzivisa tiri kushandisa mikana yakawanda kuti tishambadze cherechedzo iyi kuti vanhu vanyatsofungewo zvakadzama vange vachipinda munyaya yekupedza huori tichikurukura nezvematanho ari kutorwawo neAnti-Corruption Commission kuti Zimbabwe izenge iri nyika inenge isisina huori tingati pamwe gore ra2013 zvichisvika isisina huori ine vanhu vanorambisisa huorewo pache zvavo vese tinocherechedza tichiti zuvera harisi rozuva rega nekuti huori hauperi mangwana hauperi nhasi hauperi nezuva iro riri chete asi izuva rekuzvitsidza nekuzvipira pakare kuti tirambe tichitora matanho zuva nezuva egore rese kuti tipedze huori munyika yezimbabwe huori hwatirikusunga nyika yedu neupfumi hwayo nebudiriro mbira dzakondo
munoti kuvanhu vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoferefeta nyaya dzeuori ichigonzera kusungwa kwevanhu asi hakuna kwazvinoenda havapedzisiri vaenda mumajeri munoti kuna vanhu vari kutaura izvi
vanenge vasina kunzwawo nekuziva nezve vanhu vari mumajeri nhasi pari zvino vakatoenda neya yeuori vanhu ndiona vanhu veruzhinji vanofunga kuti kana munhu akapinda mudare redzimoto nhasi anzi asungwa ane nyaya yeuori mapepa nhawo akasataura kuti nyaya yake yafamba-famba yapakati ichazodi anotofunga kuti zvapera asi zvinenge zvichitongoendera mberi mumanhingikiri munonzi chimumatare chinyararire saka hatisi chokwadi kuti dzinongopera iwoyo nekuti isusu hatisisu tinotonga nyaya dzinotongwa nemajaji nemamajistrate kuti judicial service commission nemawandiro akaita basa rematare nevekunational prosecuting authority vanotuchisa nyaya dzedu idzi vanenge vainewo dzakawanda vachidaro saka zvinotigona kuti torei nguva mwedzi nyaya dzichingofamba
avo vange vari komishina vezec amai Jese Majome vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. Chronicle rine nyaya yomwana wegrade 7 ane makore gumi nemaviri anonzi akatemwa nedombo panzeve yekuruboshe akafa. Mwana uyu Natasha Manunure wekumtapa Mugweru akanga achibva kuchikoro Sandara Primary School achiverenga gadziriro yebvunzo yaifanira kunyora mangwana acho apo akatemwa nedombo guru nemunhu anonzi ane chirwere chepfungwa. Mukroniko mekare mune nyaya yevarwere vepfungwa vechipatara chemulondolozi mental institution muBulawayo vaendesa gurukota rinoona nezveutano vaConstantine Chiwenga kumatare edzimhosva vachiti vakarapiwa vakapora zvekuti hapana chikonzero chekuti varambe vachichengetwa muchipatara ichi mushure nemakore masere. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukase vashamarari vestudio 7 ndiye mudzura pamberemba. Ndoda kutaura pamusoro peuyo Thokozani Kupe neuyo anozviti Munzura. Munzura uyu ndova kutamba nenjere dzedu manje, vakuona kuti Zimbabwe ndeyavo. Zvaanoita izvi vandatizvoni kuti vari kushandiswa nezanupf, vakuramba vachizvijairira mana kavakateerera ngavasiyana nekatsika kavo yako.
Makadi makadiko vashamarari vestudio 7 mose mose handingakudomine mazita mose. Ah, tiri kuzviona zviri kuitwa namunanga kwachokwadi. Haiwo kurwadziwa here nekuputswa kuri kuita vadzimba dzevanhu chokwadi kudaro. Ha, zvakangooma hazvo munanga kwakutendera makanzuro ake kuti anoputsira vanhu dzimba, vanhu vachichema nguva ino yekunaya kudai. Hangahwetsitse mani munanga. Shuwa zvarwadza izvo. Vana vadiki nevabereki vachichemera dzimba dzavo kudaro zvinozvabudiswa panze mvura ichinaya.
Mamuka sei, mamuka sei, ana jonga
ratano karwandi. Ndinoda kungotaura hangu pamusoro penyika yangu, nyika yeZimbabwe. Ndiripo ndonzitendai, ndiri paCape Town. Tingataure zvimwe tingafadzane. Varume ZANU-PF aizombobvi kana tikataura kana tikadii. Taedza zvese. They are based nenyaya yehondo chete, kungoti takarwa hondo. As long as muZimbabwe musina kuitika hondo, ZANU-PF haivende tichakuwara. Nyika yekuti 50% yevanhu vari kunze kwenyika, 50% yevanhu vari kuraramiswa nevanhu vari kunze kwenyika. Vanoti hanzi zvinhu ngazvirekekukwira, ngazvirekere kukwira, uye hurumende yacho ndiyo ndakakwidza matogeti yokwidza dhizeri. Saka zvairida kuti isakwira zvacho zvii. Tingangotaura zvedasi, ZANU-PF nyangwe tikadii, nyangwe tikadii hakuna. Kanzwa kuti takarwa hondo, hatisarute munhu asina kurwa hondo, musapota achadzokera kumashure. Saka kutongojoina ndoti bhitsi chete, totongoita kuti zvinake takajoina.
Pastudio 7 makadiko vashamarari vedu. Kupe Kupe Monzora komichi, ZANU yamunoda kuita makwikwi nayo iyi muchidzinga makanzela MDC muchiinda kuZANU muchinyengerana neZANU. ZANU haina kunaka, toda kukubudzana. ZANU yakaipa Kupe. ZANU yakapfekedza mudhala wetu dhirezi akabatigwa paairport, vana vapera kumatebeleland shuwa iwo neshuwa kuti ndiyo aunoti kwati kwati nayo. Vana Mujuru nhasi varipi? Vana Jonathan Moyo varipi? Vaizvidza tisu varidzi veZANU. Unoti vana Mugabe vaihofa vakaramba kuiswa kuHerosi Acre, vakafa vakaramba kuenda kuHerosi. Vana Mugabe vaidova varidzi vayo ZANU. Nemwenyu regadzi veshiri mazai hana mutodoko. Siyana nazvo zvauri kuita izvi. Vanhu vauri kudzinga vakasarudziwa nevanhu kavo. Iwo waivapo wakadii kusarudziwa?
Makasimba here, makasimba here. Isino tiri nani ini ndinoitwa Mike wanati Blessing. Tarisai zviri kuitika wana muZimbabwe izvi, hatichazvinzwisisa kuti zviri kufamba sei. Because mukuona kuti simba dzevanhu zviri kupwanywa, hatichazondiwo kutonga nyika kwacho here? Tauchibvunzo ndokutonga nyika kwacho here? Ndozvatakasarudzira kunzi ED, chichonzi ED. Saka ndozvatakasarudzira ED kuti apwanye dzimba dzavanhu apo, vana vanenge vakagara panze mvura ichinaya.
Moita bataka rasema ne kuumba zana mbuya ne handa ameno chiru zicha ninga chita chipukanya izi madawana chine msore rezozo ninga chiti alichia zinzu isi mauri zirufu famba sezu wena ne kupi saka takasalo zire president wache kana president ili chini ya gada takasalo zire president uti agaya atari se kutinyika ndi papara kuhi pasiku famba zwa kanaka patasea za haku ita kunewano so wano waruku kuwara ne mvu waruku ufane mvu roku siyo so mvura yunga ya Zimbabwe opanya Zimbabwe wana chine msore zinom please chokumbira wako tipa gadri iskwe
Ya masuala sisi wachamara na studio seven, ya ndre pano zangu pade bena pondo zichira ndugono, ya inendo dongo tawala zangu mamiri la kitezi ni Zimbabwe kuchili, wano ano tawala jinsi wasenga zozati sisi, wasenga zopracticezi pa example, atanu wa minister of health tawala zakiwenga jita kuchi na muna ndoa paka kunze kwa Zimbabwe, pati yuo chukunzwa kwa buruka kwa China why? Wanoa Zimbabwe accepted that why? Wanoa Zimbabwe ngatishinu Kikutambiswa burari sinamwea Mzipatara yango sarami duri sinachini mkati Yuzwa sarami zipatara But if you should notice it nongati jisafa Saka wanoa Zimbabwe ngatishinu ngatishinu
Hey, pamsoro Indino itwa maiswanda Ndikunzimbe kumidlenz Asi nyaya iripo ndekuti zvinhu zvavo mavediwe ngatiwanzei kunamato pamusoro penyika yedu ino mamirire aaita anorwadza ekuti kwakatanga honde yekuchimanimani pakangopinda utongi hunyuwani tikati tazviona katanga kupinda mabhazi achitsva vanhu vachitsvira mukati tikati tazviona iye zvino takusangana nevana vadiki vari kuraya vabereki vamwe vachiuraya vana vachibika mumapoto zvatisati tamboona makunakuna veduwe mabhemba midlands kubayiwa vanamapanga zvinhu zviri kuitika zviri kutyisa nyangwe vakuru vedu vakudhara vanambosangana nehondo dzakadai dei zvazvichiita mwari vapindira paita utongi hunyuwani pamwaranga anganzwisisa nekuti ha utongi huripo hunenge hwarambwa namwari nekuti hasati ambozviona zvinhu zvaitika muno muzimbabwe hatina mbozviona zviri kugwadzisa mwoyo vedu wee tiri kusangana namakunakuna mukati menyika yezimbabwe tagwadziwa tarwadziswa ii mwari dei vapindira hatiwanzei munamato vedu wee
Ndo dzange dziri pfungwa dzivamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band ne C band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro United Kingdom yakatangiza kubaya vanhu mushonga wenhomba kana kuti vaccine yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. America iri kuongorora mushonga uyu usati wabvumidzwa kuti ushandiswe asi zvinotarisirwa kuti mvumo yekushandisa mushonga uyu muAmerica ichauya mumazuva mashoma ari kutevera. Tabata Dr. Simbiso Ranga kuti vatudze mamiriro akaita zvinhu munyaya yemishonga iyi.
Ndinoona zvaitwa neBritain iri kutanga kwemavaccination acharamba achienderera mberi. Tiri kutarisira kuti kuno kuAmerica likely muno muna December. Vachange vakutanga kuita mavaccine. I think chinhu chakanaka for pasi rese kuti mavaccine taawana nenguva shoma achaita kuti vanhu vakwanise kuita immunity kuchirwere checovid-19. Zvinokwanisa kuti tichidzokera kuoparata normally probably by the end of the year muna 2021.
Mutsauko wacho uri papi kuti dzimwe nyika dzitange kuita izvi America isati yatangidza?
Musiano uri papi kuti ma processes kwa approve ma vaccine. We Britain wanenge wakaita an abbreviated version kana zveku manyisa manyisa nyaya dze ku regulation. Kuona kuti yafamba ma processes yatinoti bureaucratic process here. Saka ma vaccine ese anobudiswa anotedzera a certain process. Saka nenyaya yekuti chirwere che COVID-19 chaparadza vanhu vakawanda pasi rese. My governments all over the world akatsvaga maways ekutaya kuti vakwanise kuti once vaccine yawanikwa ikwanise kupuwa kuvanhu nekukurumidza. Saka tinoona kuti vekuUnited Kingdom ndo vatanga, asi vekuno kuAmerica vana FDA veFood and Drug Administration vari kuteverawo this week kumake a decision kuti should it be given to people. Once that's done, teto kutasaningo washoma shoma vanenge vava kutotiwa inonzi emergency use authorization iitwe kuno kuAmerica.
Vakasarudzwa kuva mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vazivisa pamusoro pechikwata chichavabatsira munyaya dzezveutano. Munofungei nevasarurwa ava?
Ndinofunga vahwande ndezvekuti vaBiden vanyatsa kubaya dede nemukanwa pakuti ivo vasarudza vanhu vanonzwisisa nezveutano. Vakaita sana Becerra vakanominatwa kuti vavewo Health and Human Services Secretary, munhu anonzwisisa nezvenyaya dzeAffordable Care Act munomo, dzatinoziva kuti dzaa dziri kuenda back and forth kumacourt. Saka vaBecerra ndo vamwe vanga vari kutungamira maattorney generals emastates anga ari kudefenda Affordable Care Act. Saka vanotarisirwa kuti vanonzwisisa zviri kuitika muhealth care munomo America. Kwozouyawo Surgeon General Murphy, Dr. Murphy, munhu anga ari Surgeon General nguva yavaObama. Saka vazhinji vavaisa pakuti vali the team yekuita zvehealth neCOVID-19. Vanhu vanonzwisisa zviri kuitika and vanhu vari focused. Vachameka sure kuti science dzatevedzerwa.
Avo vange vari Dr. Simbiso Ranga vanoshandira mudunhu reNorth Carolina muno muAmerica vari parunhare neStudio 7. James Chimombe nekambo kake Jemedza. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu nevatatu 303. Vamwe vanamukoti vanoti vakamanikidzwa kunyora tsamba dzekukumbira ruregerero kubva kuhurumende. Nhasi nyika zhinji dziri kucherechedza zuva rekurwisa uori. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.